manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa inoamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica.
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi reutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iriyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemwoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Afrika, America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu. Hautemerwe zviga neimwe nyika kuzva musi pasi pedzimwe nyika. Muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kubudikidza neUnited Nations zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations zvinova zviri pamurau wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo. Zvirango izvi ndezveutsinye. Zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo runonzi Constitution kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe toita zvinoda America, mangwana toteerera zvinoda China. kudai kusera mangwana kusera zvinoda South Africa kuti rinotevera tutevera zvinoda kana kuti Russia ko isu sezvaro zvezimbabwe chazoita rini zvatinoda
Vanga vari munyori mukuru mubatsire zvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vachitaura namavhilasi musanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare Gurukotaro zvemari muzvinafundo mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi
Kuzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi idzo dzange dzichida kuti budget rehutano riwedzerwe dzichiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika
I don't think we have a room for maneuver here let's just work on disbursement so that the ministry can
chikwanisi kuwedzera mari asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita sere kurima Nere kutakura kuzini.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Yakawanda chose uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo. Sezvo tichinyanyo kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time you have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemuno zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari
vaendera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangirwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubudget nekuti anoshanda nesimba asi vamwe vakaita semiriri wemberengwa north vatafana nazhou vezano pf vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubudget nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure Muumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika Muzvinafundo Ncube vauza nengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa Vauza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitirwa mainstitution kugarisa pazvigaro kwevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye $473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe. Zvebudget rese re $4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya uye nengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere budget rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigaro cheAbuja Declaration zvichakadai National Assembly inotarisirwa kupasisa budget ra 2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Godwin Mangudya.
Kanzuru yaharare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vaHebmo Gotora, vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuru yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirika nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi yeti vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Dzechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana ine information yaangade kana kuti akada kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimboti ndiwo kuvhura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kuagunde kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvekuti amhanye chipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakuda kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoitima service providers emukanzu.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzvo remushandira pamwe uyu nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana nyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabata kana kuti service delivery yatinopuwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezi vachikwanisa kudzi vazoruchironda kana kuchitevera kuona kuti zvaipi.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana-siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge chibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Toda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kusity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakao developa ndechekuti toda kuita tiite service delivery iwedze.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Duggan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburitswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyanga hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa izvo zvakapa vamwe vagare hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondogoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa. VaGondogoto vanoti vashandi veAfrica Parks vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusahwirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurau zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vachiri Nashe Farao vabvuma kuti vaGondogoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairira macitizens kumhuka.
Kurohwa kwevagari vanochengetedza mhuka kunonzi kuri kuitikawo kunyamakate kuvagari vari munzvimbo iri pedyo neCaribba Game Reserve. Ambuya Maidei Chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa.
Vanhu ava vakanikira varikuruva vanhu pane mwana wakaruva nokuhotera uku mukomana mudiki vakamuchera ruoko vakaruva mukomana mukuru akaenda mukadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kutaura neno makamba na anuchengeteza muka aya. Sezo wakuru wawo wanzi wano gara kunze kwenyika. Hatina kuwa na uwanduwe wano wakafa nekuda kwe kuruwa newa shandiwe makamba na anuchengeteza muka. Pasi peche vumelano chez impact. Sezo wafara wawatia wana uwandu uu. Hatina kukwanisa kubata mutauri wema pulisa munyika. Assistant Commissioner Paul Nyachi kutitinzwe kuti nyaya dziri kumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza mhuka dzakawandawo zvakadii uyezve kuti vanhu vari kusungwa vachizvima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Apo makundano emakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuQatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal emakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba, nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinals pekupedzisira neFrance, asi itimu yakasimba zvikuru, ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, defense yavo na Lovren.
Kumoroko uku wa Masia,
Moroko mkatara yaka rongwa shakanaka chaizu, ine watambi wa anogona kutamba. Taremone goalkeeper wao Bono auno bata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma, unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndoona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadii kuAfrica?
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uyezve nepavakutambira kuti vagone kuwina kana bronze, izvi zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatara Africa ine vatambi vepamusoro, asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa, nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica, zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumweko, tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Fasterman Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Vata, no, 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 Vata. Matambudziko amunosangana nawo muindustry menyu munde api?
Ma challenges amwe ndosangana nawo, ma challenges ekuti fasamen andisaenda na sponsor, andisaenda kuwana mare kuti kana tichida kubudisa ma video ndine ndichibatsikana kana kutipa ma shows zvimwewo mari zvema shows ndozviwana kana itori show inonga yarongwa neumwe munhu obva andidaidzira. Handisaenda kukwanisa kuti nditewo angu ma shows nekuti ma equipment ema shows inova ndisati ndanawo. Amwe ma challenges nekuti ma DJ anenge achida kufambisa music, anenge achida kufambisa music, anenge achida mari kuti vafambise music iyoyo. Kuti imwe ma challenges tosangana nawo kana tichida kuisa ma songs ma radio, zvema radio zvacho vanenge vachida kubhadharwa mari kuti vatange kusambadza music yavo. Kudai ipapo paikwanisika kuti padarike.
Vangade kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kubata Fastman vanondibata panhamba dzoti 0776 47 6374. Dzimwe nhamba dzavanokwanisa kundibata nadzo the next one dzinoita 071 911 3709. Vanondibata paYouTube channel, paFacebook, paTwitter vanondibata. Vavangonyora kuti Fastman vanobva vandibata. Ndatenda vashamari vestudio 7 nekubata Fastman.
Kamunoti ndo kari kupisa kakamungade kubuda nako mudariro ndekapi? Timbokati chwa.
Kasungu kari kubuda muswa 19 apo Kasungu kakaongorwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu paChristmas ndiyo latest yaFastman. Songu ndo songu ichange ichinge ichijambiwa paChristmas. Tinenge tiine show paTanganda, ndo patinenge paine show yedu musa 25 December, zvote inonga iri ipapo. Tinenge takawanda maartist akati wandei.
Manzwa kubva kuna Fastman Crusader Marura pa hurukuru yaita naivanzini ngawe studio 7. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno muWashington DC we US Africa Summit. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeAfrican Union uye vari mutungamiri veSenegal vaMake Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukotaro zvemari muzvinafundo muTuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajeti rehutano regore rinouya. tabatashka kumagume chirongwa chedu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyami na Kips Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Mpalakazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy yegovernment yokuthi hayi sifuna ukuringeja lokuyingeja namakhantri afuna ukusebenza nathi.
Kugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds as fast as other ministries such as agriculture, transportation, office of the president, cabinet and so forth.
Umphathi ndambo wezemali uSiphukamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze ngizelele imali iyabelwe ugatsha lwezempila kahle kubhajethi yomnyaka ozayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali emangalisayo kulandela umhlangano lo. Kulamanye amazwe anjengele Zimbabwe ongaziwa ukuba azatholani. Ingakabuyeli ekhaya inkokheli yezwekazi le-Africa, umgcini sihlalo womanyano we-African Union umongameli Macky Sall wakwele Senegal ucele umongameli Joseph Biden ukuba esule izijezo zenoto ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. UBiden utshele inkokheli yezwekazi le-Africa emaphethelweni omhlangano lo ukuba uza kwethekelela izwekazi leli ngomnyaka ozayo njalo uza kwethulela amazwe athiyeneyo imali yokuqhuba inhlelo eziningi. Lolu kuza kuba lukuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi le-Africa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Kukhangelelwe ukuba elemelika lizanika amazwe aqhuba ukhetho izigidi ezilikhulu lamathumi ayisithupha lanhlanu zamadola US$165 million. Imali le ngeyokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UBiden uthi izwekazi le-Africa kumele lincediswe ngelemelika ukuze amazwe wonke athuthuke ngemfanelo.
Want to work with you on these issues that matter most to our people's lives, and we're looking to increase our collaboration in every area, from rural communities to urban centers to cyberspace to outer space. In addition to our investments, we're also committed to helping African countries assess the financing you need to build sustainable and inclusive economies.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
As you've heard, we're putting considerable new resources toward advancing our shared priorities. $55 billion over the next 3 years alone.
Umongameli Macky Sall ongumgcini sihlalo we-African Union ucele uBiden ukuba esule izijeziso zenoto ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
Africa calls for the lifting of sanctions which continue to affect the Zimbabwean people. Zimbabwe has been sanctioned since Mugabe's time, and I think it's time to lift these sanctions.
Umnumzana Munashe Mtusa okubanja lezanupf uti uSall uyishaye ekhaleni.
Sibone iZimbabwe inxusa kokuqala ngemva kweminyaka eminingi. Lokhu asikho ukuthi kungaba kube kuphambaniseka, kodwa lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy yegovernment yokuthi hhayi sifuna ukuri-engage nokuyi-engage lama-countries afuna ukusebenza lati. I-America sinanzelele njalo ukuthi iZimbabwe silokhu isebenzelana labo-China, labo-Russia, lamanye amazwe afunayo njengabo-India, labo-Brazil. So layo yinxa yokuthi yesaba ukusalela emuva isiphazima igijigijima ukuthi layo ingenise abantu babo ukuthi labo bekwanise ukusebenzela eZimbabwe. Kodwa thina nxa sikukhangele lokho sithi hhayi yinto nje ezikhona nje emhlabeni. IZimbabwe yona njengelizwe lase-Afrika lokhu siqhubekela phambili ngesiqokoqela sokusebenzela abantu abamsundu.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu uthi uSall labanye bakhe babanjwa amehlo ngumnangagwa.
Okubalulekileyo ukuthi izwekazi le-Afrika lo mhlaba wonke jikelele akunanzelele ukuthi izikiwi ezikhokhela ilizwe laseZimbabwe ngabantu abasebenzisa what is called ngesilungu i-deception. Sebe bayenelisile ukudeceive wonke umuntu, especially bonke abasezwekazi le-Africa, including u-AU chairperson yena uMacky Sall. Badeceive lo Cyril Ramaphosa wase-South Africa. Wonke umuntu ucabanga ukuthi abakhokhela iZimbabwe yibo abakhuluma iqiniso ukwedlula abantu baseZimbabwe. Umsebenzi wethu mina lawe Gibbs yikuthi sikhulumele abantu baseZimbabwe abancindezelwa ngu-Emmerson Mnangagwa le-ZANU-PF. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe yizikhulumeli, sikhulume iqiniso, laziwe izwekazi lonke le-Afrika lomhlaba wonke jikelele.
Akwaziwa ukuba umhlangano omunye ofanayo uza kwenziwa nini, kodwa baningi abantu abakhangelele ukuthi uzaqhutshwa ngemfanelo, njalo elemelika lizancedisa kakhulu izwekazi le-Afrika. Umphathintambo wezemali uSibusiso Mfundo Mthuli Ncube uthi akasoze engezelele imali eyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajethi yomnyaka ozayo ngoba izigidi eziphose zifike amakhulu amahlanu amadola 474 million Zimbabwe dollars, laleyo ekhangelelwe ukuvela kwamanye amazwe lenhlanganiso eziphathisayo izigidi eziphezu kwamakhulu amabili zamadola emelika 213 million dollars yanele ukuba iqhube umsebenzi walolugatsha. UMavis Gama usetholela lolu daba.
Lokhu Ncube ukutsho kulokukhalaza kwabameli bezigaba edalelwe ephalamende befuna angezelele kuleyo ayabela ugatsha lwezempilakahle ukuze ifinyelele kweyabethwa isivumelwano esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika ese-Abuja Declaration ukuthi kumele ingabi phansi kwesilinganiso esilichumi lanhlanu 15% imali etholiswa ingatsha zempilakahle.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds.
Ngasenzeni umsebenzi wokwaba leyo mali ukuze abogatsha lolu bayithole labo ngesiphangiphangi, njengokwenzakele kwezokulima, kwezokuhambisa kanye logatsha olwefisi kamongameli lezinye.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezigoqela eyeZimbabwe Democracy Institute lezinye bahlezi bekhala ngokubancane kwemali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZDI ulandisa kabanzi ngalokho.
Amanesi lamadokotela abala othi benganceda njani abantu kulokuthi abantu behambe besiyasila, bahamba besiyabhupha, ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwanisele lokhu izidingeko zabo.
Kwagcizelelwa ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi saseHarare,
Nakathi sibhedlela kazila lutho even impahla zokusebenzisa isibhedlela sesidura kathesi ngoba uhulumende ngala sandla esingeniswa khonapha. Imkhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni. EZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health uncalled singaba lodubo esibhedlela.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwaZulu ngokwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi okumqoka yikulungisisa isimo elizweni kulungiswe impahla ilizwe lithole imali ukuze isikhwama selizwe sihlale silemali
sithi ma sikhuluma njalo sikhankasele ukuthi lalo uthi ngifuna lokho sinanzelele ukuthi esiphaleni ikhona leyo mali singasisalwela umvundla osegangeni esimchabangelayo ukuthi mhlawumbe sizombamba kumbe umakhelwane ngabamba khona ezonika le piece so kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi njengelizwe sifake amakhanda ndawonye silungiseni esingathi ngama key enablers
lokho okokuthembela ukuthola usizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho osekuchiwo nguNcube unkosazana Mpambi uthi akusebenzi kusenjalo abedale lePhalamende eleNational Assembly bakhangelelwe ukwamukela lolu hlelo lokuhlelwa kwemali kungatsha zikahulumende ekhangelelwe ukusetshenziswa ngomnyaka ozayo i-2023 National Budget kungekho nguquko ezokwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso elwisana lemililo eNgilandi e-Operation Florence namhla iphe isipho sezimota zokucima umlilo ezintathu lokunye onceda kulo msebenzi kukansili yedolobho lakoBulawayo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemcimbini wokwamukela izimota lenye impahla yokucisha umlilo baveze injabulo enkulu lokubonga i-Operation Florian ngesipho esikhulu kangaka. Umqondisi we-Operation Florian engumbalisi njalo wabafundela ukucima umlilo eNgilandi, uMnumzana Shepherd Ndlovu, uchaze kabanzi ngesipho sabo kukhansili lemfundiso abayiphe uBulawayo namanye amadolobho.
Sibuye lapha sizotraina ama-firefighters for 2 weeks. Sitraina ama-courses atshiyeneyo, course skills for firefighters, sizawatshina incident command, fire investigation. Sabatunitela ama-fire engine ama-3, le equipment esetshenziswa ngama-firefighters when they are fighting the fires, and yokuziprotekta so that they can fight fire safe.
Umeya wakoBulawayo uCounselor Solomon Mgonu uthi isipho salamuhla sengeze kwezilitshumi izimota abalazo.
Ukusithokozisa kakhulu ukuthi isipho lesi wakathesa sibuya ngakuphela kobulawayo sibuye kumadolobho angamakhelwane bethu ngoba besithwala nzima ukuyabancedisa bengaba lo mlilo kubo Victoria Falls, Gwanda, Wanke, Shabane, Mashingo. Besithwala nzima njengoba umakhelwane okwamanje sebezakwanisa ukuthi bazimele lapho nxa bengaba nengozi yomlilo.
Ukhansila kaWard 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali ye-devolution fund sekumele ingasathengi izimota zokucima umlilo kodwa ezilithanga ezifunwa lidolobho ngamehlo abomvu.
Siyabonga kakhulu njalo yikho sasikhuluma sitshela uminista ukuthi thina i-devolution funds zethu sifisa zisetshenziswe kokunye nothi ama-fire engines ngoba siyawathola, silabo ubudlelwane obuhle labangane bethu. Nanku sebesithathela amathathu imali leyo abayisebenzisayo ngale nge-devolution funds besiyathenga okunye okunjenge-yellow equipment.
U-acting director u-administration services kukhansili ye-Plumtree uMnumzana Redima Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi sebedale ubudlelwano obuhle lekhansili yakoBulawayo le-Operation Florian njalo abanamitshina eyeneleyo yokucima umlilo.
Okwakathesi esihlangana lakho kakhulu ngokokushotakala kwelo kwe-equipment ye-fire nokuthi abantu abaningi akade be-trust trained to the fire services they are not as much trained.
Inhlanganiso ye-Operation Florian isiphe eZimbabwe izimoto zokucima umlilo ezingamachumi amane lanye 41 kuthi aphose afike angamachumi amabili 17 aphiwa ikhansili yakobulawayo lamanye amadolobho kuhlanganisa lezinye impahla zokucima umlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress libekwa lisebuzimeni obukhulu ngengxabano lokudoniselana okuqhubekela phambili kunkokheli yebandla leli. Izolo abenhlanganiso yowake waba ngumongameli walelo lizwe Jacob Zuma Foundation yethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter othi uZuma usemangalele umongameli Cyril Ramaphosa emthethwandaba ngamacala okuthiwa waphatheka kiwo ngesikhathi esesukile kuthiwa waphatheka kiyo abagoqela igqwetha u-Advocate Downer. UDowner laye wamangalelwa nguJacob Zuma emethesa icala lokukhipha ingwalo zakhe zokwelatshwa Mgceke ngesikhathi lapho uZuma ayesetheswa icala lokwenza izivumelwano sezikhali esasingekho emthethweni. UDowner yena wayengumthujisi kumacala ayokwetheswa ayesetheswa uZuma. Ngomthetho wakwele South Africa noma isiphi isizalwane sakulelo lizwe silelungelo lokumangalela ukuthutshutshiswa kwangasese kwalowo esimcabangela ukuba ulecala okumele aliphendule phambi komthethwandaba. Incwadi le ithi uRamaphosa kumele amiswe phambi komthethwandaba waphezulu weJohannesburg High Court mhla 19 kuzibandlela 2023. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqala umhlangano omkhulu weCongress we-African National Congress namhla eJohannesburg. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Msongelwa Ndlovu usipha umbono wakhe ngodaba lolu.
Ibandla le-ANC lisebunzimeni obukhulu. Ubunzima bakhona kuyikuxabana kwamalunga engathi labo abalwela inkululeko yeSouth Africa kwesandleni esisodwa labanye ababesekhaya. So kulalaba abathiwa ngama-exiles ngesilungu, lalaba abathiwa ngama-inviles ngesilungu, labo abagoqela bona oRamaphosa labanye. Abama-exiles bahlanganisa obaba uZuma labanye. Impi yakhona isidabula ukhongolose ngaphakathi. Ubaba uRamaphosa uthe thatha umbuso we-ANC badala isinqumo sokuthi umuntu engake abotshiswe even engakathola kathule cala kumele ayeke isihlalo whether ngesephathi or ngesekahulumende kuze kuqedwe udaba lwakhe. Lokho kwase ku-affecta abaningi aba-includa uZweli Mkhize labanye nje abaningi, lo e-Secretary General u-S. Makhashule, bonke labo bakhishwa ezihlalweni zabo ngesinqumo kumbe ngumthetho owafakwa ngoRamaphosa.
UZuma umangalela uMnumzana Ramaphosa ngecala lephalaphala yini kumbe kulokunye esingakwaziyo?
Ubaba uZuma akabophisi uRamaphosa ngodaba lwephalaphala olokuthengiswa kwenyathi cha or okwemali yatholakala phansi kwempete cha. Ubophisa uRamaphosa ngolunye udaba athi khona yena wehluleka ukubamba umsebenzi ngendlela efanele. Kodwa-ke ungananzelela ubaba uZuma uthi nxa kuyukuthi wena subetheswe icala ayenze yena uZuma wenze into ethiwa i-criminal private prosecution, akahambanga through i-NPA kumbe amaphoyisa, uyenze ethiwa i-private prosecution.
Leyo criminal private prosecution ungasichasisela ukubana yenziwa njani njalo ukubana yinto esemthethweni yini kwele South Africa?
Kwele South Africa uyavunyelwa ukuthi nxa amapholisa engawuthathanga umthetho abopha umuntu olecala, umuntu nje uyakhona ukuhamba ayebophisa through private prosecution. So ubaba uZuma seyenze lokho, uselindele ukuthi ubaba uRamaphosa enze akwenzisa abanye oZweli Mkhize labo esimahashule. Kodwa eqinisweni zindaba zokulwa ama-factions awe-ANC.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ese-Johannesburg. Yes, yes, izwe kuna manje udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Elemelika seliveze ukukhathazeka kakhulu ngokubotshwa komkhokheli wezisebenzi kwele Cambodia kusikhathana esedluleyo. Unkosikazi Chim Sitha okhokhela izisebenzi ekhasino ethiwa Naga World esedolobheni leNom Penh wabotshwa mhla ka-26 kuLwezi evela phatheka kungqungquthela enkulu eyamazwe ngamazwe eyayisedolobheni leMelbourne kwele Australia. Esipha umbiko esanda kubotshwa, usomlomo wogatsha lweState Department uMnumzana Ned Price wathi sikhuthaza iziphathamandla zakwele Cambodia ukuba zikhulule uChim Sitha njalo zekele umkhuba wazo wokutshutshisa inkokheli zamaqembu ezisebenzi bona beqhuba ilungelo labo lenkululeko yokuzihlanganisa lokuqhuba imihlangano ngokuthula. Bacithele amacala abawethesayo, basebenzele ukuxoxisana labo ukubana kutholakale izixakululo ezakhayo kungxabano zabo. UChim Sitha waqala ukubotshwa ngenyanga kaZibandlela 2022 ngemuva kokukhokhela amalunga eqembu lakhe kumbuthano wokutshengisela omkhulu befuna ukuba kubuyiselwe abanye bezisebenzi zeNaga World ababesithi zazixotshiwe emsebenzini ngokungafanelanga. Kubikwa iziphathamandla zasebenzisa udlame ukucindezela ukutshengisela okulokuthula okugoqela ukusunduzwa lokutshaywa kwabatshengiseli laba ngesikhathi betshengisela mhla ka-27 kaNhlangula lamhla ka-11 kuNcwabakazi. Kubikwa iziphathamandla zisebenzisa imithetho yezempilakahle kaZulu ukuhlakaza ukutshengisela ngokubamba ngamandla lezi zitshengiseli bezigadisa amabhasi zisiyavalelwa endaweni lapho okugcinwa khona abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane abangawuthelela abanye ukuthi balale khona. Uhulumende wele Cambodia wathi lokhu kutshengisela akukho emthethweni. Wethesa uChim Sitha icala lokugqugquzela ukuphazamisa misa ukuhleleka komphakathi. Umbiko wogatsha lweState Department osanda kwethulwa uthi leli cala aletheswayo kalicacanga njalo livame ukusetshenziswa ngenjongo yokucindezela lokujezisa inkulumo yezombusazwe yokuthula kanye lokuphikisa. UChim Sitha wakhululwa ngesibambiso sebail ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende wele Cambodia uthi wazobotshwa njalo ngoba ephule imikhawulo ayayiphiwe kusibambiso sebail ngokuphuma ngaphandle kwelizwe. Kodwa yena lamagqwetha akhe bathi wayengazange aphiwe leyo mikhawulo. Siqhubekela phambili sisithi kuhulumende wele Cambodia kutsho osomlomo uPrice kagcine izibopho lezithembiso njalo alamule isinqumo phakathi kwenkampani yeNaga World lenhlanganiso yezisebenzi emela lezo zisebenzi ezaxotshwayo. Njengezizalwane zamanye amazwe jikelele, izizalwane zakwele Cambodia kufanele ziphiwe amalungelo azo oluntu zingela kwesaba ukuphindiselela lokungcindezela kukahulumende.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Private Boy, lona eselethule idlalaje elitsha. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba.
Leli qembu licula likwele South Africa. Nansi isikhulumeli salo uSifa Sinqondo-Nqondo Ncube.
Sanibona, sanibonani kuzo zonke indawo. Hamba laphana noTaf Money ndinomnyama yakhe. Kusasiyibo njalo abafana beprivate boys abafana baqhamuka esigabeni sasedukwe. Namhlanje size ne-album lethu lesi-5 elithi lona i-backup yempilo. Ungawo sesinama-albhamu angu-5 from 2016.
Idlalate leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi ukangaziwe back to standwa sami back up dukwe development ilahleka intaba kanye lethi Friday. Abangathanda ukuthenga idlalate lenu ncube balithola njani?
Ngathinta kulezi namba ethi +27 61 065 6149 +27 61 065 6149 kulapho ko ongasithinta khona ukwazi ukuxhumana nathi uthola yonke information.
Yiwapha amazwi owachiyela abalandeli?
Asilutho ngaphandle kwakho, besicela njengathi uyangasisapota, besinikezele isapoti enkulu ezasenza nathi sikhule siye phambili. Singapheleli lapho, sizoqhubeka njalo sibajabulisa nengoma. Siyabonga. Very good.
Uphuma ke enkundleni uSifazi Ngqondongqondo Ncube leqembu lakhe le Private Boys ngale.
Namhlanje sihlangela umhlangano omkhulu weMelika lenkokheli yamazwe azukazi e-Africa we-US Africa Leaders Summit ogqitshwe izolo eWashington DC. Singayihlukani sihlobo othi sihlangele ezindaba ebezikhokhela namhlanje. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kulenye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali. Umphathintambo wezemali uSicamfundo Mthuli Ncube uthi asuze engezelele imali iyabelwe ugatsha lwezempila kahle kubudget yomnyaka ozayo. Kule viki kuwoza Friday besilesiqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo kumthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.